yayi mabiri ayo ne zankosiwa ma university akawanda wanda anozidzisa ndezvekuti ma university vano injirira chaizvo yatinoti go out of their way kuzama kuti ma classroom avo muve navana vechikoro vanobva kumaresha akasiyana siyana vanobva kuvanhu vakasiyana siyana vangava vatema vomuno maamerica kana kuti kune dzimwe nyika vatema kana maasian kana kuti maamerican kana kuti vokusouth america
sei vachidaro chii chinobuda muchirongwa ichi
chikonzero chavanoitira izvozvo kuti vanorerekera kuvanhu vemamwe marudzi ndechokuti inzira yekudzidzisa zvizvarwa zvemaamerica zviri kufudha kuti kune dzimwe nyika zvekare kune dzimwe nyika idzodzo kana zvichidzidza navanhu vavo muchikoro vanotitaurira zvinoitika kunyika idzodzo saka inzira yekudzidzisa zvakawanda kuti vanhu vomuamerica vakwanise kurespekta kukudza vamwe vanhu vokune dzimwe nyika vabva kuna mamwe marudzi vari muno muamerica munomu nokuti kana ukasagarisana padhuze nomumwe munhu wokune rumwe rudzi aunganyatsi kuhwisisa kuti zvinhu zvinoita kuti aite zvaanoita saka maclassroom atinotisha mamwe acho ndinoona kuti mayunivhesiti anobva ati varungu vawandisa chega itimbodii nyange vari qualified chaizvo vakapasa chaizvovanobva vati aiwa vawandisa chega itisiyire dzimwe nzvimbo kuvatema kana kuti kuna vamwe vanhu vanobva mhiri kwamakungwa kuitira kuti kana gurupu iroro classroom iyeyo yaakuzogara inenge yaakudzidza zvidzidzwa zvamagariro etika ramagariro zvekune dzimwe nyika kwese
kana chinangwa chiri ichocho sei zvaakuitwa sekuti imhosva inofanira kugadziriswa
chikonzero chinoita sekuti imhosva inofanira kugadziriswa ndechokuti department of justice reamerica vanenge vasinganatsi kunzwisisa maitirwo anoitwa muzvikoro kuti dzidzo inopakurwa sei kuvadzidzi haingopakurwi chete kubva mubhuku aiwa inopakurwavo nokusanganisa vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vakagarisana pasi vachisheya maidea muclasi vachitaurirana vachiitwa zvekare mumagurupu okuti vaite magurupu assignment aya saka ndiona sekuti department of justice yainyanyo kuenderera kwarisina ruzivo rwazvo kuti education inobva
sokuona kwenyu munofunga kuti mayunivhesiti achakwikwidza here zvafungwa nedepartment of justice izvi
vachakwikwidza chaizvo nezvose zvavainazvo namaonero amungoona sekuti vachatohwina nokuti tikatarisa panyaya yeyeo yunivhesiti totoona kuti vatoti izvi zvedepartment of justice izvizvi ndezvenhema izvi hatizvitereri vanotinyepera nokuti vanoziva pavakatika vanoziva zvikonzero zvavanoita izvozvo zvavachazoenda nazvo kukoti vagohwina nokuti haisiyo yunivhesiti yoga yayo yunivhesiti inozviita mayunivhesiti akawanda mamwe andinotodzidzisa izvozvi zvakaita saana tetito yunivhesiti chero classroom yaunoenda munoenditovana vamwe vanhu vanga vanobva iri kwamakungwa kana kuti vanobva kuna mamwe mastate okuamerica hapana classroom inenge isina vatoti maminority vaivaya vanobva kumarudzi ana vanhu vashoma zvinotoreva kuti kuvavo kwavo muchikoro imomo kunee kwatodzivirawo nzvimbo dzavamwe vanobva kumarudzi akawanda akaita savarungu namaasian vozoti isu tadii tasarudzwa asi ndiyo nzira inoita mumayunivhesiti iyoyo yekuratidza kuti kudzidziswa angobvi kuchi kunobvawo pakugarisana kwetiwe takaita muchikoro.